Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 15 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatoone vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara vamwe vatowo muzvipatara.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kweMDC mangwana.
Hatigoni kutya mapurisa because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba tine mangwana patichange chitaridzero vatanga varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration.
Mapurisa ane zvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderera guta guru renyika. Mapurisa anosungawo murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomite wechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono achivapomera mhosva yekuda kupidigura hurumende. Ishe Felix Nzvanza yamangwe ndiweni vanochengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo mangwana pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava zinduna. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekusachengetedzeka kwevanhu zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC mangwana. Thomas Siripasi anotipanyaya iye.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro vemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weZimbabwe Human Rights NGO Forum muzvare Justina Mukoko vati havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nevanofungidzirwa kuti vari muhurumende ava vati vakapamba vanhu vatanhatu kusvika pari zvino pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC mangwana.
Izvozvo inyaya iri kutishusha zvikuru uye tinoziva kuti pasi rese chinhu chisingatendedzwe izvozvo uyezve tiri kuti isusu Zimbabwe yakaisa rupau rwayo pacharter yeAfrican Union inotaura zvakasimba muArticle 5 kuti hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatoone vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara vamwe vatowo muzvipatara. Saka ndozvatiri kuti isusu izvozvo dai zvaregerwa nekuti ikodzero yevanhu kuita zvakubatana nevanhu vavanoda kana takatarisa section 58 yeconstitution uyezve kuti kana vari kuda kuratidzira section 59 inovapa kodzero iyoyo as long as vachiratidzira murunyararo.
Muzvare Mukoko vati mapurisa nemauto vanofanira kuchengetedzwa zvarwa zveZimbabwe pazvinenge zvichiratidzira. Vati semasangano anoshanda asina kwaakarerekera vanoda kuti kodzero dzekuratidzira dziri mubumbiro remutemo dzichengetedzwe uye vanenge vachida kuratidzira vaite izvi murunyararo. Muzvare Mukoko vakurudzira kuti masangano ekunze akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations aise maziso avo muZimbabwe.
Tiri kuvakurudzira kuti maziso avo ngaaramba akatarisa muZimbabwe azvibatsiri kuramba takuzoti mushure mekunge zvinhu zvaipa vanhu vozoda kutaura ngazvibve zvataurwa iye zvino zuva iro risati rasvika tiri kuvayeuchidza kuti izvi zviri kuda kuitwa nevanhu izvi ikodzero yavo saka ngavaone zvavanogona kuita kuti vagone kutaura nehurumende kuti izvi zviri kutaurwa kutyityidzira vanhu kuti mauto achange achiita zvakati isusu tinotarisa mauto nemapurisa sevanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza upenyu hwevanhu kwete kutora upenyu hwevanhu
Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekutsoropodza kupambwa kunonzi kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu pamwe nenhengo dzeMDC pamberi pekuratidzira kwamangwana. America yakurudzira hurumende kuti iferefete zvakakwana kupambwa kunonzi kuri kuitwa vanhu uku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati waburitsa mashoko ekuti vari kuferefeta nyaya yekupambwa kwevanhu iyi uye vanoti semapurisa vawanawo matombo nerekeni pakati pedhorobha reHarare zvavanoti zviri kufungidzirwa kuti zvakaunzwa mudhorobha nenhengo dzeMDC kuti dzizokonzera mhirizhonga mangwana. Vati mapurisa achabuda nehuwandu hwavo mangwana kuti achengetedze runyararo veruzhinji pamwe nezvivakwa zvehurumende. Nhasi mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achitenderera pakati pedhorobha muHarare ane zvinoshandiswa pakudeedzera achikurudzira veruzhinji kuti vasapinde mumigwagwa vachiratidzira mangwana asi kuti vaite mabasa avo murunyararo. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzirewo murunyararo vachiti basa remapurisa nderekuchengetedza runyararo kwete kushungurudza vanenge vachiratidzira. Nekune rumwe rutivi, munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati nhengo dzisangano ravo dzinoda kupinda mumigwagwa dzichibatana neMDC pakuratidzira dzakasununguka kuita izvi vachiti sangano ravo rine nhengo dzinobva kumapato akasiyana siyana uye nhengo idzi dzine kodzero yekudyidzana nemapato adzinoda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaburitsawo mashoko padande mutande ravo reTwitter neFacebook kuti havasati vavhara misiwo yokuti paitwe nhaurirano munyika vachiti kuratidzira nemhirizhonga hakuna zvakunobatsira. VaMnangagwa vanonzi vaudzawo chikwata chekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu muAU cheAfrican Commission on Human and People's Rights icho chiri kushanya munyika kuti hurumende haisi kuzorambidza MDC kuratidzira vachiti nhengo dzebato iri dzinofanira kuita izvi murunyararo. MDC inoti icharatidzira mangwana ichiti haizi kufara nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti havaone vaMnangagwa semutungamiriri wenyika akasarudzwa pachena kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rapera izvo zvakatsimirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa nezvombo zvehondo anonzi aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika ukuwo vechidiki veZANU PF vachiti havasi kuzobvumidza mhirizhonga pakuratidzira kuchaitwa neMDC mangwana. Godwin Manguzha anoti panyaya inotevera.
Mapurisa anodzivira nyonganyonga ange aine zvombo zvehondo zvinosanganisira pfuti nemboma aswera achitenderera mumigwagwa yeHarare nechitungwiza zvichitevera chisungo chedare makurukota nezuro chekuti hurumende itore matanho ekuchengetedza runyararo pakuratidzira kwemangwana. Mapurisa ange achitenderera nemigwagwa asingabviringe vanhu uye mamwe ndiwo ange achingotenderera nemotikari dzinodira mvura inovava. Mamwewo ange aine motikari dzine maloudspeaker achishambira veruzhinji kuti vasiyane mhirizhonga vachiti kana munhu asungwa anoenda kujeri ega kwete nevakaronga kuratidzira. Mapurisa ange achikurudzirawo veruzhinji kuti vaite basa ravo sezvavanoita mazuva ose sezvo vanenge vakachengetedzwa. Vagari vemuHarare vakawanda vanoti hapana chakaipa pakuvepo kwemapurisa mumugwagwa vachiti zvakakosha kuti mapurisa achengetedze runyararo nezvivakwa nemidziyo yevanhu. VaRaymond Gano vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino hapana chavanoshora pane zviri kuitwa nemapurisa.
Kuvapo kwavo mumastreets nekuda kuti runyararo rwuwande tinozvikudza ngazvirambe zvakadaro chatoshora kurohwa kwevanhu kusina njere mukati.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota zvemukati menyika vaKain Matema kuti mapurisa mangani adirwa mumugwagwa sezvo vange vasingabatike vachinzi vanga vari mumusangano wePolitbro. Studio 7 yabata mutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo avo vati havakwanisi kutaura sezvo vange vachangodzoka munyika asi murongo wemusangano muMDC uye vachange vachitungamirira urongwa hwekuratidzira mangwana vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekuwanda kwemapurisa nekuti ari kuita basa ravo rekuchengetedza runyararo.
Hatigoni kutya mapurisa, hozi mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuna mangwana pakushanga chitaridziro vachange varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vaita peaceful demonstration because isu takazivisa mapurisa zvipa mutemo kuti tichada kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga. Saka ndinoti aiwa mapurisa kana achinge aripo vari kugadzirira havo kuti vahochengetedza vanhu vezimbabwe avo vachange vachitaridzira murunyararo muzuva ramangwana.
Panyaya irinyo rekuperwa kuti kuratidzira uku kungangomiswa mushure mokunge mapurisa awana rekeni nematombo anonzi anogona kunge ari kuda kushandiswa mangwana, vachibaya vati vacharatidzira murunyararo uye havadi mvumo kubva kumapurisa kuita izvi.
Takananga nenyaya kubva kutanga iyi nyaya yepermission aiwa harisiro basa ravo. Basa ravo rinotifana kuvazivisa chete kuti tichataridzira musi wakati. Hatitsvaki mvumo kumapurisa bodo. Mutemo unoti munozivisa mapurisa ndozvatakaita semusangano.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU PF vatendai Chirau vanoti kunyange hazvo kuratidzira kuchibvumiswa pamutemo havasi kuzorega pachiitika mhirizhonga sezvakaitika munandira apo pakafa vanhu vanodarika gumi nevashanu uye pakaparadzwa zvinhu zvinokosha mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions.
Tinongovimba kuti vakaita pisuwo tikafare zvikuru, asi vakasara runyararo taudza vatsigiri vedu especially vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kuna CSO kuna na Glenview Area 8 kwese kuti anenge auya zvako akanganisa kuti vasatengese tati vanhu vavo vanokwanisa kuti vadhelewo navo vachibatsirwa zvakare nemapurisa.
Mutauri wevechidiki muMDC Stephen Sarkozy Chuma aramba mashoko ekuti bato ravo richakonzera mhirizhonga achiti zvese zviri kutaurwa nevanhu vanoda kusvibisa zita rebato ravo.
State kana kuti regime sekutaura kwandamboita vari kutya, saka vari kutsvaka chose chingaita kuti vave vanonenedzera mhosva kuMDC uye kuti itaridzike sebato remhirizhonga. Asi tinozviziva kuti mazuva maviri matatu apfuura vatsigiri vedu machemeni emadistricts edu anga achiteererwa usiku mudzimba vachirohwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza chikwata chiri kushanya munyika cheAfrican Court for Human and People's Rights kuti MDC ichabvumizwa kuratidzira murunyararo asi ikaita mhirizhonga ichazvionera pamhino sefozha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yemapurisa, mapurisa asunga nhasi murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomiti yevechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vaMukono vasungirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Zvinonzi vaMukono vakada kubvisa hurumende zvisiri pamutemo nemashoko avakaburitsa paTwitter. VaMukono vava munhu wechimakumi maviri nevaviri kusungwa kubva munandira vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya yekusungwa kwavaMukono iyi. Mashoko atiri kutambirawo kubva kuulawayo anoti Ishe Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni vachengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava dzinduna. Ishe Ndiweni nevamwe vavo gumi nevatatu vavari kupomerwa navo mhosva yekuputsa midziyo vari kuramba mhosva iyi. Izvi zvaburitswa padande mutande resite. Dare reSeneti nezuro usiku rakapasisa bhiri remutemo wekuchengetedzwa kwerunyararo nekugadzikana munyika weMaintenance of Peace and Order uyo uri kuda kutsiva mutemo wePublic Order and Security Act. Mutemo wePOSA wanga uchishoropodzwa nemapoka akawanda munyika uchinzi unombunyikidza kodzero dzevanhu. Asi Seneta weDunhu reManicaland vari vebato reMDC vaDouglas Monzora vanoti mutemo mutsva uyo wavari kupikisa wakatoipa kudarika posa vachiufananidza nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri hweutongo hwevachena muSouth Africa. vamonzora vanoti kunyanga hazvo bhiri iri rakapasa museneti nekuda kwehuwandu hwenhengo dzezanu PF. Bato ravo riri kupikisa zvimwe zvikamu zvirimo zvakaita sekuti munhu anenge anyorera mapurisa tsamba achiazivisa nezvekuda kuratidzira ndiye anosungwa kana pakazoita mhirizhonga, uyewo nyaya yekurambidzwa kwevanhu kutakura zvinhu zvakaita sematemo, mapadza nemakano. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chiripo ndechekuti bhiru iri ndiro bhiru rinoda kutsiwa posa, asi chatakanyanya kukahadzika nacho musenate ndechekuti bhiru iri rakanyorwa richiteedzera mutemo wekusouth africa, kwete south africa yenguva yana Mandela, asi south africa yenguva yana Botha nana de Klerk paapartheid paya. Saka wakangokoponorwa mutemo iwoyo ndokuiswa mutemo wezimbabwe neministry yedu. Saka takai kakawadzana musenate nezuro, senate yakazovhara nakota to 11 usiku. Saka mukupedzisira bhiru iri rakaitwa passed with amendments, zvichireva kuti rapasa musenate nezvatakanga tagadzisawo zvakadairwa ipapo, asi raakuenda kunonzi kuparliamentary legal committee kunogadziridzwa zviya zviya zvatakawirirana kuti zvigadziriswe. Saka richingobva ikoko rinenge raakuenda kunosainwa na president pamutemo weparliament yedu. Asi bhiru iri mutemo wakashatisisa, mutemo unombunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe.
Saka kana pasina chamuri kuona chikuru chakashanduka, zviri kureva kuti bhiri iri mangosiya riri sezvaranga riri.
Zvazvinoreva ndezvokuti struggle yedu yekuti tive nemitemo yakanaka inoramba ichingoenderera mberiwo. Saka tichibva ikoko pane zvatiri kufungawo zvokuita separatists somuenzaniso, tinobvumirwa kuenda kuconstitutional court kunoti mutemo uyu unzi iwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe, nekuti zvechokwadiwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe.
Zvamuri kupikisana nazvo mubhiri iri zvii?
Mutemo wekuti kana pachida kuitwa demonstration panosarudzwa anonzi convener. Konvina munhu anotumwa nebato rake kana neorganization yake kuti anyore tsamba kumapurisa. Zviri kutaura bhiri iri ndezvekuti kana iwe wangoita konvina, pakazoitika chinoitika pademonstration iyoyo, konvina ndiye anosungwa, ndiye anoendeswa kujeri, ndiye anobhadhariswa kana paine zvinenge zvaputsika, zvisinei nekuti ndiye here akonzera izvozvo.
Vanga vari nhengo yedare resenate vachimirira Manicaland vaDouglas Ngonzora veMDC vari parunare muHarare nestudio 7. Asi nhengo yecentral committee yezanu PF uye vaimbo vemumiriri wePelandaba Mpopoma muparamende vaJoseph Chuma vanoti kupasiswa kwebhiri iri ndicho chimwe chezvakavimbiswa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichabatanidza mitemo yenyika. Vanotiwo vanoshamiswa nedanho reMDC rekuramba kutambira mutemo uyu sezvo mutemo uyu wakatenderera muvanhu usati waenda kumatare eparamende.
Ndozvatakavimbisa kuti new dispensation yakauya iyi tichamhanyisa mutemo mudare reparamende nesenate kuti tirealine mitemo yedu yese nebumbiro renyika yedu. Saka zvinhu zvakanaka izvo kuti bhiri iri remopo iri rauya rapasa, takumirira kuti ridzokera kulegal committee and then rozoenda kumutungamiriri wenyika worisaina roita mutemo.
Tiri kuona vebato rinopikisa reMDC vari kugunun'una kuti bhiri iri hausi mutemo unganakira nyika, vachiuenzanisa nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri muSouth Africa. Munoti
zvinoshamisa zvino nekuti mutemo uyu patakautanga vakapembera vakati aiwa ndizvo chaizvo. Ukatouya mutemo uyu ukatenderera kuvanhu tikaita ya inonzi public consultation, vanhu vakabvira nazvo kuti aiwa ndozvinoda kuti zvirishe mutemo iwowo ukadzoka. Saka nhasi chava kutema chii?
Vari kuti zvimwe zviri mumutemo uyu zvakafanana nekuti vanhu varambidzwe kutakura zvinhu zvakaita semapadza, matemo nezvimwe zvakadaro, uyewo nyaya yekuti anenge anyora tsamba ichienda kumapurisa ange ari iye anezenge achitakura mutoro kana pazoita kana mhirizhonga kana kupwanywa kwezvinhu.
Ko handiti kana iwe ukati uraratidzira onyorera mapurisa, someone must be responsible guy for maconduct evanhu ivavo vaauda kuti uratidziriwe navo. Saka mune muchiva kuti zvinhu zvingoitika without anyone being accountable for that, hazviitika. Saka definitely munhu akada kuratidzira anofanira kuziva kuti anofanira kucontrola vanhu vake vaauratidza navo, and that's a given. Control your people, simple, because kuratidzira kuri mumutemo section 59 tinozibvuma. ikodzero yemunhu asi kune makodzero yavo vanhu ka asi tafangudzo uzovhiringidzwa nekuti yeuraita kodzero rako saka bengmen kana yoratidzira kontrola vanhu vako kana zvingazvigoni siyana nazvo simbo so someone must be answerable the threats and simple is that and panyaya yemabanza nematema iri hapana problem kana iwewo watenga uchakuendesa kumusha handifi kuti mapurisa they can be stupid kuti wokusungira izvozvo
vanga vari nhengo yecentral committee yezanu PF vajoseph chuma vachitaura vari parunhare mubulawayo nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu gumi nevana vafanhasi zvichitevera kurwiswa nemauto kwakanangana nevapanduki muMyanmar nzvimbo dzarwiswa kumaodzanyemba kwemyanmar dzinosanganisira muzinda wemauto muguta rePin Olwin mudunhu reMandalay muzinda wemapurisa pamwe nezambuko masangano yenhau muGibraltar anoti hurumende yaronga kuregedza ngarava yehondo yemuIran Grace 1 mushure mekunge yavimbiswa nehurumende yemuTeheran kuti haisi kuzobvisa zvayakatakura muSyria munyika munonzi hamusisina kugadzikana kubva bato reMDC zvarakazivisa kuti riri kuda kuratidzira murunyararo mangwana uku bato rezanu PF richitsika madziro richiti kuratidzira hakufanira kuenderera mberi chiri kushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu uye dzimwe nyika dzekunze dzakaita seAmerica kupambwa kwevanopikisa nevanofungidzirwa kuti vasori vachitsakatitswa nekurohwa zvakaipisisa vanhu vatanhatu vanopikisa hurumende vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa mumazuva mashoma apfuura nhasi nhengo yecrisis in zimbabwe coalition vapride mukono namuzvare cecilia chimbiri vanova mutevedzeri vasachigaro vechidiki muMDC vadaidzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira uku mumiriri weamerica muzimbabwe vabrian nichols nhasi vashanyira mumwe akarohwa zvakaipisisa vatatenda mombe yarara asi mumashoko kuvatori venhau gurukota rezvemukati menyika vakeini matema vakati MDC iri kuda kushandisa kuratidzira uku kupidigura hurumende asi MDC inoti izvi ndezvemugotsi matsuro ichiti kuvhunduka chatikwatara hungoviine katurike mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yezanu PF uye vari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vatinomudaishe chinyoka pamwe negweta vari munyori wezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume
tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 inotipa mvumo kubva kusection 57 58 59 inotipa mvumo yekuexpressa yekufamba nekuratidzira kana pane zvamunenge muchinyunyuta saka vanhu veZimbabwe vavaviwa neupenyu hoita hugavakava hozha nhoko dzezvironda hapachina kana ari kuona kuti nyika iri kuinda kupi mabasa hakuna mari hakuna zvokwadi hatisati tamboona kutambura kwakadai kubva Zimbabwe ichatanga kugadzirwa
vachinyoka munoti kudini zviri kutaurwa navaMafumezvo
vaMafume mukupindura kwavo vari kutaura kuti bumbe romutemo rinotipa mvumo yekutaridzira iyozvo hapana munhu womuzviramba kana asi chiripo ndechokuti yamangwana iri kuitigwei of which vazhinji hatisi kuhwisisa kuti iri kuitigwa chii nokuti vaMafume vanotoda kuti hurumende izive kuti vanhu vari kunetseka hurumende inozviziva vamunangagwa vakati kuvakuru veMDC uyaititaurirane tivonesane tose kuti zvinhu zvofambiswa sei vakati hai hatidi kuzowana imwe nokuti imwe hamusi vakadero vaakuti kwai toda kuinda kurodhi kurodhi kunenge kunani unenge wakateerera iyozvo mavari hamushuwa vari kunamata kuti dai tikangorohwa mangwana zvigobuda zvichitaridza kuti aha Zimbabwe yamaivona yakaipa
vaMafume pindai tinzwa hanzi muri kuramba nhaurirano uye zvamuri kuita izvi kuda kuti mudzitokonyo vamuorohwa zvobuda kunze uku
aiwa hatina ari kuda kurohwa ivo tikarangarira vakataridzira kuna vamugabe vakabetserwa neruzhinji rweZimbabwe zvavakaratidzira vachiti vamugabe vakonewa ndozvonotadza vaiti kune corruption imari hakuchina mune udzinyiriri munyika mune chino nechino chakaitwa zvisiri izvo ndomovofamba nemo nemo pavakataridzira kuna vamugabe zvakavabatsira taatisingazivi kuti tiri kuitira ivo kuti vadye rifa vaite mbovha vanhu vanoita zvakaipa vanotasanuka vanhu vakapinda mumugwagwa iko zvinotoshamisika kuti vari kunzi pana 2017 na2018 pavakapinda muhurumende 3 billion yaibuda semushonga wemusana ichibuda muministry of finance vachiita yekupura vakarara nemusana iko zvino vekuministry of finance vari kungoti mari yakabuda tiregerereivo takaidya hedu tiregerereivo hatichazvii futi unogorega kudya futi iyo mari yapera saka ndosaka ruzhinji rweZimbabwe rwati roda kupinda mugwagwa hatizi nisu vemdc vati toda kupinda mumugwagwa ruzhinji rweZimbabwe rati aiwa paneta zvakadai so ngatipindei mugwagwa
vachinyoka todzoka kwamuri pane chakaipa here kuti vanhu ava varatidzire havo sezvinodiwa nebumburi remutemo nekuti vamwe vakunyunyuta kuti vatanga nyaya yekuti vamwe vari kupambwa voenoitwa kafira mberi kana kuti kutotywa mapurisa vachitiwo vanhu vasaratidzire
pamutemo kutaridzira hapana chakaipa mauri asi kana tikaizvo mutemo haurambidzi kuti vanhu vapinde mumugwagwa vachiratidzira hazvirevi kuti tiri kudana vanhu yai mazuva ose vanhu vanofanira kuendako vane chinangwa
aiwa
apa vari kuti vataura ivo voga hai mbondinyararira ivo zvindimotaura
aiwa bata hamutemo
kaaidaiendaaaai vamafume kana musina nyaya ndo zvamunonetsa hamuna kana kuvanhu ndandakanyaraamuchizuwa asi mutemo wachona ndo zvaunoda mafume kuti pose pose patinotaura unoda kusvika mukunyongonya munhu mashoko
aiwa bumbiro remutemo
tese tiri magweta zuwa ndandakanyarara hamuna kutuma matikitibva kunotsvaka kuti 3 miliyoni yakabuda zvakabuda mumaripoti yehurumende iyoyo yauri kushora iyoyo kureva kuti zvinhu zvasiyana nemazuva zvanga zvakaita kare
aiwazvakabudiswanavabiti
zviri kubudiswa nehurumende iyoyo hazvina
kuaanavabitiaa
neministry of finance vanhu vekuministry of finance vakutaura kuti vanoti mari yakabuda vanoshandira bt yaka vanoshandira ministry of finance
nhengo yezanu pf ivari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vatinomudaishe chinyoka manzwa zvakare kubva kugweta vari munyori wezvesarudzo mumdc vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhuri kurenga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa nemdc takatarisa pamire vanhukadzi paurongwa uhu kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisei whatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kwemdc mangwana mapurisa anezvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muharare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika mapurisa anosunga murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomiti yevechidiki musangano recrisis in zimbabwe coalition vapride mukono vachivapomera mhosva yekuda kupidigura hurumende ishe felix nzvanzva yamangwe ndiveni vanochengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo mangwana pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava dzinduna tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina chris gande
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.